Angana ya tripu ita ni wabereki iliku famba zakanaka, tukue zira kunzibisisa matambuzu karusa angana ni wabereki panya education ni Zimbabwe. Tichikwanisa kusunga wirirano, kusunga zisungo zakasimba ni wabereki kutichoba tete apumonera pamwe kurwisa kuti urumende ise maria kawanda kunyaezi education. Parizu na kububi kwa taka angatiri, tachiterera, taizu kwa kuti wabereki waru chema, nyaye kuti mbushikora mbuna mbura, mbuna maketi, sikoro, siriku. Kure nezimwe zvakawanda izvi ndo nezimwe matambudziko akawanda ndo ari kuita kuti mangwana musi wa 30 August titi munhu wese timbobatana tipfeke zvitsvuku tichiratidzira
sei muri kuti vanhu vapfeke zvitsvuku
pfeka zvitsvuku kwakafanana nekusumudza flag ye red tichiratidza kuti paita dambudziko rakakura mueducation varairidzi havasi kubhadharwa mari varairidzi havana varairidzi vakwasotenzowanawo kuchikoro vabereki varitadza kubhadhara maschool fees hamuna mateaching and learning materials muzvikoro hatisi kukwanisa kuidea to mastandard operating procedures muzvikoro hamuna personal protective equipment nezvimwe saka mangwana iri zuva rekuratidzira kwenyika yese tichikumbira tichibatsirana kuti tiseve education sector yedu muzimbabwe ziya kuti hurumende yedu ine homwe nhatu dzemari dzatinogona kushandisa
ndedzipidzi
sanasira homwe yekutanga yebudget ari surplus yeover 9 billion yakadeclarewa zvotarisawo zvemari ye 1 billion yakabva kwaimf zvotarisawo zvealmost 463 million yakabva kuunesco mari dzese idzi pakaitwawo inoitwa kuzvisungo zvekunyaya dzedzidzo kusanganisira masalary ematicha zvinhu zvedu zvinotifambira
vamasaraure muri kutaura nehurumende here kana kuti murungoro wahenyu bembera
Mungu hurumende tiri kutaura nayo kakanyanya misangano iyi yakawanda yatinoita nepakanyorera magwaro akasiyana siyana vanenge vachingovimbisa kuti vane zvavachagadzirira asi tokuona kuti havasi kunyatsofamba sekutarisira watiita kaita patapedza maconsultations aya tichavaendesera zvakare ripoti ine zvichemo zvese zvabva kunyika yese kuma 72 districts education ari muzimbabwe tichivavimbisawo kuti vadi vakwanise kushangashika vagadzirise matambudziko arikusanganwa needucation sector